Icyo kwatwaza ndemere kutaka zvisa urumende chisa kuti ndezvino kuti akagadzisa zvichemo zvedu taizo ratidzira sevashandi kunotora collective job action. Zuva iroro rakakwana musi weFriday ndopakasvika zuva racho rekuti aiwa 14 days dzasvika. Asi tiri mukati mekudaro nekuti titaure hurumende kuti kwasara takatanga kusangana kwasara 48 hours kuti tivaremind kuti itiri kuzviziva here kuti ma 14 days delivery dzaakukwana. Saka vazivisa izvozvo tichiti kana 14 days dzakwana zvinozoitika mushure ne 14 days isusu tiregaizi kutiti isusu tisakonzerisa sevatungamiri nokuti vatinotungamirira vanga vakamirira 14 days idzodzo kuti tikwane. Saka zvoti taendesa tsamba yekuhurumende tichitaura izvozvo hurumende yakazonyora kwatiri ichiti ngatisanganei musi wemuvhuro. Musi wemuvhuro uyu hakuzi kuti vari kungonotanga nharirano patsva ndosingakana manga mchifollowa maizei takatanga kupo 160 million tikaona ikaka iri mari isingazobatsiri vashandi tichitarisana maerano nemaprizes emagoods and services. Zvakazodzoka kwatiri zvakaine 300 million tikaona zvakaita itarisa kuti mari yanga isingazoadresi problem iripo yeincapacitation. Saka hurumende yakati yakunokonsulta kumaprincipals avo isusuwo tichiti tichinokonsulta apex apex tichiudza kuti tapuwa 300 million uye vachitarisa mari iyoyo kuti buda iri mari inopiwa pamunhu takaona iri mari shoma zvakare. Apex kanzo ikati aiwa 300 million iyoyo imari shoma zvikuru. Saka mushure anenge taita meeting ipapo ndopatakazoda kuzivisa hurumende kuti kwasara 48 hours.
Ko urongwa hwamuinawo muchienda mberi?
Urongwa huripo vakandemidzi tichienda mberi ndehwekuti chekutanga apex kanzo haisati yadeclare strike takangokwanisangana tikawirana kwasara 48 hours. Saka tichavapo mangwana tichienda kunosangana nehurumende kuseri tarongazve kuti kuite meeting yeapex council yatinozoturira zvatinenge tataura kumeeting yenjc. Musangano iwoyo weapex council ndomusangano mukuru wevashandi uchagara pasi uchionawo zvabva kuagenc oshandisawo wisdom mafungiro avo kuti vaone kuti toenda mberi sei. Saka zvisazvinge zvabuda muapex council imomo ndochinenge chiri chisungo chinenge chaitwa nehurumende.